manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 4 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi nemisangano yavo kuChina vachitsvaga nzira dzekusimbaradza kudyidzana kweChina neZimbabwe munyaya dzeupfumi. Utungamiri weMDCT inotungamirirwa nava Nelson Chamisa unosangana uchikurukura zvine chekuita nesarudzo. Murwiri wekodzero dzevanhu muAmerica akafa makore mashanu makumi mashanu apfuura muchakabvu Martin Luther King anorangarirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi nemisangano yavo kuChina vachitsvaga nzira dzekusimbaradza kudyidzana kweChina neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeChina vaLi Kunqiang vachitaura pamusangano uyu. VaLi vati vafara kuona vaMnangagwa vachishanyira China. VaMnangagwa vaitawo musangano naSachigaro weNational People's Congress Vali Janju, vaindawo kumarinda anovigwa magamba emuChina. VaMnangagwa vapendera zuva ravo nekunoona muzinda weHawaii Communications uko vapiwa mari inoita zvuru mazana matatu zvemadhora yekutsigira chirongwa chePresidential Scholarship Fund. Tabatawo muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Ngava make sure kuti vanodzoka vakagukuchira kwavari kufamba ikoko. Nokuti vakadzoka vasina kugukuchira kungava kutambisa mari yenyika. Pane mari dzakawanda dzinorebwa dzekufamba ikoko dzinosvika kumamillions. Asi kana zvichizi zvese zvichizondounza mabhizimisi, zvichizondounza mainvestments anobatika zvinhu zvingava zvakanakira nyika. Tivavarire, vavavarire kufamba nevanhu vanomeka sense, vakatarisana nezviri kuitika munyika, nenyaya dzemainvestments, nenyaya dzemabhizimisi, kwete kufamba negurumwandira remapoliticians.
Vanosangana nevakuru vakuruwo vemapato anotonga kunyika yeChina, zvichiri zvekumiririra nyika here kana kuti zvinogona kupatsanirwa toti pamwe vaakuitawo mabasawo ebato ravo reZANU PF vari parwendo rwenyika?
Tingangoti mutungamiriri wenyika mutsva kunyika yeZimbabwe panguva ino sapresident. Saka pane zvakawanda zvanga zviripo zvekupolitics nezveupfumi hwenyika. Saka ndinoona sekuti pane kubatanidza kunoitwa panzendo izvi. Nokuti zviviri politics neeconomics zvinodyidzana.
Taonawo pavaita musangano nevekambani yeHawaii Communications vachipiwawo yatingati donation yemari inosvika $300,000 kuenda kupresidential scholarship fund. Tingati Hawaii iri kuedza kutsvetera here hurumende yeZimbabwe mune zvavari kuitirana?
Hawaii mungada kuziva inini kuti itori muno muZimbabwe iri kuita mabasa emainvestments ichishanda nemakambani akaita sana Net One. Saka tingangodarowo kuti hesi kutsveterawo hukama kuti husimbarare, kutsveterawo mabhizimisi achauya kumberi uku avakatarisana nenyika.
Muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare kuHarare. Nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzave kukonzerawo mutauro munyika, vamwe vachiti hapana chinobatika chiri kuwanikwa nenyika kubva munzendo idzi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weWomen's Committee muZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Barbara Tanyanyiwa, vanoti vanobvuma kuti kubva pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika munambudzi gore rakapera, vaMnangagwa vaedza chose kugadzirisa upfumi hwenyika. Amai Tanyanyiwa vanoti kunyange hazvo vachibvumawo kuti zvinogona kutora nguva kuti nyika iwane pundutso kubva muzvibvumirano zviri kunze zviri kunyoreranwa pasi navaMnangagwa nedzimwe nyika, vanoshushikana nenyaya yekuti kufamba kwavaMnangagwa kwanyanya pasina zvakuru kuchinja muupenyu hweveruzhinji.
Kubva kupinda kwavakaita kwasainwa madeals akawanda wanda, tinozvikudza vari kuedza, asi isusu tiri kuti hakuna chatiri kuona chiri kuitika, angori madiri. Zimbabwe tine hunyanzvi husingaiti mukunyora nekutaura, asi mukuita hapana chinhu chinobuda. Saka isusu tiri kushushikana semadzimai kuti chero pa 100 days dzakataurwa zvizhinji zvakaitika, madeals akawanda akaklinjwa, but hakuna chinhu chiri kubatika. Mabanks macues tiri kungoramba tichingovaona, ende tinofanira kuti tizvitsanangure kuti macues ari kuti tiri kuona kumabhengi vanhu vari kutambura kuchikuru sei vamadzimai, nekuti kana mumba musina mari munhu anoshushikana mudzimai.
Amai Tanyanyiwa vanoti dambudziko guru rakatarisana navaMnangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti vakapinda pautungamiri nekupidigura hurumende, uye hapana vekunze vakawanda vanobvuma kuti vari kurevesa pamashoko avo avari kugara vachitaura ikukwezva vemabhizimisi vekunze.
Vana vana confidence munyika yedu, vana vana confidence ina economy, nenyaya yekuti kupinda kwakaita vaMnangagwa chero vasingadi kutaura kuti ikuu, but munhu wese chero dofo chairo rinotoona kuti ikuu yakaitika, nekuti tiri kuona kuti masoja ndiwo achangobata zvinhu zvigaro zvake zvipamusorosoro, ende ndiwo wakabatsira vaMnangagwa kuti vapinde mukutonga. Saka tiri kuti vanhu vasati vane confidence muZimbabwe ndosaka tisina mari.
Imwe nyanzvi inodzidzisa zvidzidziso zvebudiriro pachimwe chikoro chepamusorosoro vaDidmas Dewa vanobvumiranawo nenyaya yekuti dambudziko guru riri kuita kuti kumhanyamhanya kwose kwavaMnangagwa kushaye basa inyaya yekuti vakawanda havana chivimbo chekuti ivo vakasiyana neutongi hwaiitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Vanhu vane maallegations vane history kuti norondo yokunzi vakaba mari, as long as varimo confidence inenge iri shoma. Veruzhinji zvikuru vamwe vemapolitical parties vachine kutsutsumwa kuzhinji veMDC veZAPU, vana mai mujuru vachine kutsutsumwa kukuru zvokuti vanokutaurawo imwe message yakasiyana nemessage iri kutaurwa navaMnangagwa. Vari kuburitsa zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yogona kusimuka. Vanhu vari kungotaura kuti takareplesa vaMugabe nemumwe futi Mugabe. Saka izvo zvinopawo kuti confidence inge isipo mukati meikonomi.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Theo Machikwana anoti kufamba kwavaMnangagwa hakuchina kunyanya kusiyana nekwavaMugabe, achitiwo kufamba uku kunopedza mari yenyika yagara iri shoma. Vatyanai Masiya, avo vanodzidzisa paUniversity of Pretoria kuSouth Africa, vanoti maonero avo ndeyekuti vaMnangagwa vari kuda kushandisa mukana wekutambirwa kwavakaita pakugadzwa kuve mutungamiri wenyika mukuvaka ushamwari nenyika dzepasi rose. Asi vanotiwo kufamba kwavaMnangagwa hakuchina kusiyana nekwaiitwa navaMugabe, uye hakunawo chakuri kubatsira nyika. Mukuru mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanoti sezvo pane nhoroondo yeushamwari pakati peZimbabwe neChina, pane zvinobatsira nyika zvinogona kubuda parwendo urwu. Asi vanotiwo rwendo urwu runofanirwawo kuonekwa senzira yavaMnangagwa yekuedza kutsvagira ivo nebato ravo ritsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Mapepanhau ehurumende anoti parwendo rwavaMnangagwa kuChina pane zvibvumirano zvakakosha mazana emamiriyoni emadhora zvakanyoreranwa pasi pakati peZimbabwe neChina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Ne National Standing Committee ye MDCT inotungamirirwa na Nelson Chamisa nasi yasangana pamzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House muHarare apo yaze yapamusoro penyaya dzakawanda dzinobata sarudzo dzinosanganisira kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato iri chemutauriri webato iri muzvare Tabita Kumalo vanoti imwe nyaya yavakurukura ndeyekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vabvumidzwe kuvhota vari kunyika dzavari uye yekupinda kwemauto muZimbabwe Electoral Commission ZEC kunyangwe hazvo hurumende iri kuti mauto aya akasiya basa kare kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu jonga kandemiri weStudio 7 abata muzvare Kumalo
Nasi sebato re MDC rotungamirwa na baba advocate Chamisa tasangana se standing committee tichiedza kuti tiite basa ratakapuwa ne National Council rokuti tiite tese toziva kuti National Council ndo organ hombe inotipa mabasa kuti tisusu tiwagadzirise mabasa iwawo tiitira kuti kana tapedza toenda kunovaudza zvavakatituma kuti patagona ndepati patakonewa ndepati
zvizvikuru zvamakurukura kana zvamasunga mumusangano
musangano wedu hauna zvaunosunga asi unotsvaga gwara rokuti tiite mabasa atakapuwa neNational Council tambokurukura nenhau yeZEC kuti tese toziva kuti tukenda kusarudzo parizvino takakumbira kuti ZEC imbochinja zvimwe zvinhu kuitira kuti kana takuenda kusarudzo pasaite kupopota tikatarisa iko zvino tine nyaya yekuzeki yekuti tinokumbira kuti zeki tiudze kuti maballot papers atichashandisa pasarudzo pepa racho vakaritenga kupi uye nyakunyora pepa iroro kuti iite maballot papers ndiani manyakuchengeta ndiani kuitira kuti tizive uye wotofana kuziva kuti maballot papers akanyorwa mangani kuitira kuti kana taenda kusarudzo totarisa kuti asara acho anofambirana nevanhu vavhota here
Mataura nenyaya yekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe tinonzwa kuti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mangwana riri kuratidzirawo richinyunyuta nenyaya imwe cheteyo muchabatana navo here
Zvirikuitwa neCrisis in Zimbabwe Coalition tozvikudza chose tovimba kuti vatevedzeri vedu vari muno muHarare nekwese kwese kana kuchaita kuratidzira ikoko vabatane navo varatidze hurumende yezano kuti sevana vemuZimbabwe taneta nokutambura taneta nokushaya mabasa taneta nokupa muzvipatara taneta kuti vana vedu vakadzidza vari kutengesa mvura murodhi ngavachinje mareforms iwawo tumada kuitira kuti tiende kusarudzo vana vemuZimbabwe vasarudze kwavanoda
avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Murwiri wekodzero dzevanhu wemuAmerica muchakabvu Reverend Martin Luther King Jr. orangarirwa muAmerica. Reverend King vakapfurwa vakafa makore makumi mashanu apfuura. Reverend Martin Luther King Jr. vanorangarirwa zvikuru nemashoko avo avakaudza chaunga chakaungana paLincoln Memorial muguta reWashington DC apo vakati I have a dream musi wa 28 munanyama vhuvhu mugore ra1963 muzvinafundo munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Muramo vanoti zvizhinji zvingadzidzwe nenyika pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu murunyararo sezvaiitwa navaKing Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Rumano pamusoro penyaya iyi
Iri zuva rinokosha zvakanyanya nekuti rinorangidza kuti vanhu vane kodzero dzavo dzinofanira kuti dzirigo respectwa. Asi zvinoda vanhu vanosimuka, vanosimudzwa, vanoshanda nesimba kuti vazomiririra vanhu vanenge vakadzvinyirirwa vasina mukana wekuti vataurewo zvavanoda kutaura.
Vanorwira kodzero dzevanhu vangatore zvidzidzo zvipi kubva kuna Martin Luther King ava vari kurangarirwa imomo muAmerica?
zvidzidzo zvandinonyanya kuona ndezvekuti hatidi ba zvekurwisana, hatidi zveviolence ba. Tinoda kuti tigotaura kukosha kwekodzero dzevanhu mune zvakanaka pasina kurwisana ba. Nekuti tikatanga kurwisana zvinobva zvaunza mweya webima, hapana ba chakanaka chinozobuda. Vanorwira kodzero dzevanhu ngavaramba vachiita basa rakanaka, vachidzidzisa vanhu kuti vanhu vane kodzero dzavo, uye vanofanira kuti vagosimuka vachizvimiririra, kwete mune zvekurwisana asi vachitaura vanenge vachitaura zviri pamutemo.
Mataura imi kuti pane nguva inogona kutora uyezve nguva iyi inogona kuita ndefu nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Tinoona imo muno muAmerica nhasi vaMartin Luther King vasvitsa makore 50 mushure mekushayikwa kwavo. Munofunga kuti pane zvingadzidzwa here nenyika uyezve zvingashingisa vari kuita mabasa iwayo?
Hongu, zvakati wandei mukatarisa mukaona kuti nyika yeAmerica igozoita zvairi zvino kuti vatema wagozopuhwa kodzero kuti wagosarudzawo nezvimwe zvavanokwanisa kuita zvakatora makore akawanda. Asi zvinoda vanhu vanenge vakashinga kune nyika yeZimbabwe, vanhu vanoita basa remukodzero dzevanhu vanofanira kuti vagodzidza vachiona kuti zvinoitika zvinogona kutora nguva. Asi vanoda kuti vadzidzise vanhu kuti vanhu vese vagokwanisa kuziva kuti chii chinangwa chavainacho uye zvinozobudirira chakanaka chese chinozongoita zvakanaka achikundureba nenhema uye nezvinhu zvakashata.
Avo vanga vari muzvinafundo Dr. Moses Rumano vachitaura vari kuOhio muAmerica naMarvelous Mudlanga nyauye weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 pm mazuva ose. Munotibata pa909 am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti iri kuronga kuisa mitero pazvinhu zvinokosha mabhiriyoni 50 emadhora zvinobva kuAmerica senzira yekutsividza zvimwe chetezvo zvakaziviswa neAmerica. Danho reChina iri rinogona kukwidza mitero nezvikamu 20 nezvishanu kubva muzana pazvinhu zvinobva kuAmerica zvinosanganisira soybeans, ndege pamwe nemotokari. Vanhu vemuZimbabwe vane mabhizimisi muSouth Africa vanoti havasi vose vakatambira mashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vadzoke kuzotanga mabhizinesi kumusha sezvo pasina zvinoratidza kuti nyika yeZimbabwe yave nyika inoremekedza vemabhizinesi sezvaitika nyika isati yawana kuzvitonga. Mo Blessing Mujoma anoti panyaya iyi.
Vazhinji vane mabhizimisi muSouth Africa vanoti dambudziko guru nderekuti hurumende yavaMnangagwa haizi kuvapa vimbiso yakazara ingaita kuti vavimbe navo, kunyanya vimbiso yekuti vakadzoka kumusha vachazokwanisa kuzovhura mabhizimisi matsva kana kushanda nehurumende munyararo. Sachigaro wemabhizimisi emhuri yeZimbabwe achiri kusimukira muSouth Africa yeBusiness Link Forum South Africa, vaMarshall General Sukara vanoti hapana shanduko yatiyaitika muZimbabwe inokodzera kuti nhengo dzebato ravo dzikwanise kudzokera kumusha.
Zvino shungurudza kuti tikada kuongorora zvatakavimbiswa nemukuru wenyika, takapinda pachigaro kuti kana vapera mazuva anokwana kuti 100 zvinhu zvichange zvachinja. Kana tichiongorora tichiona hatisi kuona kuchinja kwezvinhu, ende kana achifamba panze emukuru wenyika chiti Zimbabwe yakavhurika kuti vanhu vauye kuzoinvesta. Tiona kunge hazi kubvira isu. Akusvaka vamwe vanhu uko kwete isu vasingazivi chokwadi, vasingazivi mamiriro ezvekuZimbabwe. Isusu tinoziva chokwadi. Saka anoziva kuti haagoni kuti atikonvince nokuti haasi kureva zvaakutaura.
VaAustin Moyo avo vane makambani akawanda muSouth Africa anosanganisira kambani yemapepanhau neinotengesa kudya uyewo vari munyarikani musangano reDiaspora Care Forum vanoti mashoko ava munangagwa ekuti vanhu vadzoke kumusha hapana zvaanoreva nekuti kumusha hakuna mabasa kana mari uyewo hurumende yavo haizombokwanisa kugutsa mhuri yeZimbabwe iri munyika kana vose vari kunze kwenyika vakadzoka.
Mutungamiri weZimbabwe vamunangako vachiti vanhu vari kudiaspora ngavadzoke kumusha. Hapana maincentives andiri kuona anofamba ne this statement. Kana uchisvika kuZimbabwe uchibva kudiaspora haufaniri kuti usvike ukombaile CV uchitsvaka basa. Hakuna mabasa kuZimbabwe. Haufaniri kuti usvike kuZimbabwe uite burden kune vanhu vari kumusha. Haufaniri kuti uite an employer. Uemploye vanhu vanhu. Ndosaka takatanga Diaspora Care Forum so that mamembers edu vagone kuti vafome macooperatives so that kana vachisvika kuZimbabwe vagone kuti vawane rubetsero kuti vawane funding kuti vatange mabusinesses avo kana vatengesa mabusinesses avanga vachiita kuSouth Africa or kana vaine maideas nogona kuti abetsere Zimbabwe. Ndosaka ndichiti iyi ndiyo voluntary repatriation. You need to have some incentives around voluntary repatriation.
Vagarai madziva avo vanobva kwaRusape vanoti ivo nemhuri yavo vangangode kudzokera kumusha asi matambudziko akaita sekushayikwa kwemari mumatura kuipa kwemugwagwa ndiko kuri kunyanya kukonzera kuti mhuri yeZimbabwe iri kunze kwenyika isafarira kudzokera kumusha. Vanoti panguva yose yavanoshanyira kumusha kushayikwa kwemari hakunyanyi kuvatambudza nekuda kwekuti vanenge vakagadzirira nguva dzose. Vamadziva vanoti pari zvino ivo nemhuri yavo havangakwanisi kudzokera kumusha.
Nyaya yekudzoka kumusha inyaya yakakomba kwazvo tingade kudzoka kumusha tichimhanya. Asi nyaya iripo iri kunyanya kutibata mata inyaya yekuti kusvika kumusha ikoko tinosvika tichiti.
Vazhinji vatakurukura navo varatidza kuti havasi kuzokurumidza kudzokera kumusha vamwe nekuda kwekudhura kwezvinhu muzvitoro kushayikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muSouth Africa ndini Mo Blessing Ngoma.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Nasi, America inocherechedza kusvitsa makore makumi mashanu zvichitevera kuurayiwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu uye munhu akawana mubayiro weNobel Peace Prize muchakabvu Dr. Martin Luther King Jr. VaKing vakaberekwa mugore ra1939. Baba vavo vari mufundisi muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Vari mudiki, VaKing vakaenda kuMorehouse College. Vaine makore gumi nemashanu, uko vakaita zvidzidzo zvechitendero. Vachirairidzwa naDr. Benjamin Mays, murume aishoropodza zvikuru rusarura. Muna 1955 VaKing vakapedza zvidzidzo zvepamusoro-soro zvedoctorate in theology kubva kuBoston University. Gore iroro VaKing vakatungamira kuratidzira kukuru vanhu vachiramba kukwira mabhazi muMontgomery, Alabama. Pasi pemitemo yekusarura muAlabama vanhu vatema vainzi vagare kumashure kwebhazi uye kusimukira vachena vanenge vasina pekugara mubhazi. Asi musi wazvita 1955 muzvare Rosa Parks vakaramba kusimukira muchena mubhazi, izvo zvakaita kuti vasungwe ndokubvisiswa faini. Mazuva mana akatevera Dr. King vakaronga kuratidzira kwekuti vanhu vasakwira mabhazi. Kuratidzira uku kwakatanga musi wazvita 5 kukapera musi wazvita 20, 1956. Izvi zvakapa kuti dare repamusoro-soro rikohomekedze Montgomery kuti isaite rusarura mumabhazi ayo. Kuratidzira uku kunonzi ndiko kwekutanga kwakakurisisa munhoroondo yekuratidzira muAmerica yose. Dr. King munhu aitevera zvinyorwa nemaitiro ava Mahatma Gandhi, avo vaikurudzira kusashandisa mhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinetswa. Kusvika pakufa kwavo muna 1968, Dr. King vakaronga pamwe nekupindawo mukuratidzira kwakawanda zvichiitwa murunyararo. Musi waChikunguru 2, 1964, mabasa vaKing akacherechedzwa kuburikidza nekugadzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzemunhu wese uye kubviswa kwerusarura muzvinhu zvose zvinoitwa muAmerica. Vaking vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 1964 vakava munhu wechidiki wekutanga kuwana mubayiro uyu. Musi wakubvumbi 4, 1968, Vaking vakapfuurwa vakafa nemuchena aive nerusarura James L. Ray. Izvi zvakaitikira pahotera yekuMemphis mudunhu reTennessee. Vaking vakafa vave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe. Vaking vanorangarirwa nemashoko avo ekuti udzamu neusvinu hweupenyu hwemunhu ndiwo hwakakosha muupenyu, kwete kurarama kwake kwemakore akawanda. Mashoko aya anoburitsa pamire shuviro yehurumende yeAmerica.
Masangano anomirira varayiridzi munyika nhasi aramba kusangana negurukota rezvekufambiswa kwemabasa muhofisi yemutungamiriri wenyika vasimba rashe mbengegwi, vachiti havana kukokwa nenzira kwayo. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Varayiridzi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nenyaya yekuti vamubengegwi vange vachida kutaura navo pamwe nevamwe vashandi vese vehurumende, vachitaura vari pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union of Zimbabwe, uno vemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi munyika. Mutungamiriri weAssociation of Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varamba kusangana negurukota iri paine vamwe vashandi vehurumende vakaita sevasori.
Taura nyaya dzatakamupa mutamba iye anoda kudzaiuta nyaya dzedu achiuyisa vanhu vanozive guwa vanozive vanoita mabasa vanoitwa mugovernment nevamwe maseo anenge aine mazavo. Isu tikuti ezesekta tinokuti tine maishes edu hatinokukwanisa kutaura naye chete kana akatiteza sefozeo, nekuti maishes nematicha akafanana haafanwa kuzidzangaridzwa nevamwe. Masoja achedzera minista iye maburisa ari zvere maminista iye zvingatarise vamwe kuti maipom asi
vati vamubengegwi vakavakoka vachishandisa mubatanidzwa wavashandi vese vehurumende weApex Council, asi ivo vaida kukokwa vakazvimirira sevarayiridzi chete. Vati semienzaniso zvido zvemapurisa nevasori zvakasiyana nezvido zvevarayiridzi.
Haana kutikoka nenzira yakanaka, aifanirwa kutikoka sefozeo sematicha union. Akatikoka achishandisa Apex, achiende kuzvinhu zveApex, nekuti Apex takaiona kubva kare kuti haisi kushanda kumirira macivil servants, nekuti macivil servants ane madivers interests. Saka kuApex kunosvika makonana pachinhu chidoko, maticha akatoda vacated leave, vamwe vachitaukata. Saka isusu kuda kuzotataura naye takazvimirira sematicha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamubengegwi. Mumwe mugari wemuHarare vaFarai Mabeza vaudza Studio 7 kuti hurumende ine dambudziko rekuda kupatsanirwa zvichimo zvevashandi vayo. Vanoti mushandi wese wehurumende anofanira kubatwa zvakafanana, uye hazvina kunaka kuti hurumende ibate vana chiremba zvinosiyana nevamwe vashandi vayo.
Pangopiwa mana vana chiremba vakapiwa mari dzavo. Munhu wese aishandira hurumende akutoda kuwedzerwa mari. Ende iyi tsika yagara iripo panguva yava mugabe, yekuti vanhu vaiziva kuti kana sarudzo dzava kusvika ndonguva yekuenda kuhurumende nemadimands, nokuti vaiziva kuti vamugabe vaida kufadza vanhu nekungova kuti vanhu vapiwa chirovo ifini mari yacho pasina. Sati tingoona kuti tsika iyi ndiyo irikuenda mberi.
VaPockets Shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubata varayiridzi zvakanaka nekuti vanoita basa rakakosha chose. Masangano ose anomirira varayiridzi anoti Association of Rural Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ZIMTA nemamwe aramba kupinda musangano wanhasi, uye ati nhengo dzavo dzicharamba mabasa kotoro inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Zviri kudzokera kumusha, vamwe vachinotanga mabhizinesi matsva, vamwe vachinopindawo mabasa, vamwe vachipinda mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yabva yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vanoenderera mberi nemisangano yavo kuChina. Utungamiriri weMDCT inotungamirirwa navachamisa unosangana uchikurukura zvine chekuita nesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.